Yakanakira kuti ma stock exchanges mazhinji emuworld anooperata not as mutual companies but as ordinary private companies. Saka izvozvo zvazvo zvazvisina chakamboshata nyama, zvazviri zvinhu zvakanaka nokuti tiri kungofollowa best practice. However, tiri kuchityidzira vanhu zvakati wandire ndezvekuti most of these other stock exchanges haana a significant government holding mukati. Zvino yeZimbabwe iri kuda kutangisa kuti 32% government holding, and izvozvo zviri kupa vanhu vakati wandei kutya kwokuti ko hurumende yaakudeize, especially ichipinda nepesendeji yakakura ikadaro.
Zvingaonekwa here sechimwe chezvinhu zvinganzi indigenization kana kuti kuendeswa kwoupfumi kuvatema kwokuti hurumende inopinda mumakambani sezvairi kuita mune mamwe makambani izvo?
Yeah, I suppose unogona kudaro hako, asi chiri kuitika chikuru apa ndechekuti vanhu vamwe vazhinji ava vachange vachazopiwa 50%. Then hurumende yotora 32% and ava mastock brokers variko iko zvinongotora 16% kuti itewo imwe 50%. Still zvinosiya hurumende iine pesendeji yakawandisa. And kana mukaona kuti dambudziko redu muZimbabwe ndere country risk perception iyoyi, zviri kutaridza izvo kuti iri kutozotorwa nawo zvakawedzerwa yaakupinda mustock exchange, nokuti the country risk iri kutarisirwa iyo iri pahurumende mazuvano.
Chii chingadai chaita kuti hurumende inge ichidawo kupinda mukambani imomo kunze kwekuti dai yangofacilitata kana kuti yabatsira kuti Zimbabwe Stock Exchange ibve mukuve society kuve kambani iyo isina kupinda mukati?
Apa taakuita zvokufungidzira jonga, asi chandinoona iko zvine izvi kuri kufungidzira ndechekuti nokuti munyika hamuna mari iko zvino, maybe hurumende yaona kuti katikangoti isusu ngatingoita ingo chingodimutualiza imuite private company, zvinhu zvakaita mamiriro azvakaita iko zvine izvi, then indigenization yanga isingazomboitiki zvachose because mari yacho hapana.